manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 30, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava 40 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Mende yakatichi mameetings timbomira kuita kana tichinge taona kuti pane yatinoda kuita iri very important tinofanira kusika authority from the PMSEC so naizvozvo tisangane zvinotinetsei
kanzuro yegweru yoramba yakatsika madziro echiti haikwanisi kudzikisa mitero kana makanzuro asina kuita chisungo chekuita izvi
isusu tiri kutonzwa kufara nezvataurwa nehurumende nekuti tanga tatopererwawo nekutiwo malandlord endaya yangasvitonetsa Ukada kumutsanangurira kuti handina mari hanzwisise saka vaita havo.
Vanoroja mudzimba dzevamwe votambira nemufaro danho rehurumende rekuti vasanetserwa mari dzemarengi apo nyika iri mulockdown. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava 40 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Zimbabwe inoti yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane 42 kana kuti 7,642. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika 3,000,000 nezviuru 225 zvine 926 kana kuti 3,205,726 uye vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vadarikawo zviuru 229 zvine 290 kana kuti vadarika 227,290. America ndiyo iri kutungamira pauwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi. Pari zvino vanhu vabatwa munyika iyi vanodarika 1,000,000 nezviuru 656 uye vafa nechirwere ichi vachidarika zviuru 56. Chirwere ichi chakatanga kuChina gore rapera ndokutekeshera pasi rose izvo zvakaita kuti nyika dzakawanda dzivharwe. Kanzuro yeguta regweru inoti haikwanisi kudzikisa mitero yayakakwidza nepamusana pekuti makanzura haakwanisi kusangana pari zvino nekuda kwechirwere checoronavirus. Asi vagari vanoti uku kuwanda nemunwe kuri kuitwa nekanzuru. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Sezvavakataura kubvira pakakwidza kanzuro mitero mwedzi wapera, meya weguta regweru vaJosiah Makombe vatsinyura kuti vanonzwisisa chose kuremerwa kwakaita vagari. Asi vati kanzuro inongokwanisa chete kuita musangano wekuedza kugadzirisa nyaya iyi kana vapiwa mvumo nehurumende vachitiwo havakwanisi kuita musangano nedzimwe nzira dzakadai sekushandisa internet nekuti makanzuro haana zvikwanisiro. Hurumende yakatiti mameetings timbomira kuita kana tichinge taona kuti pane yatinoda kuita iri very important tinofanira kusika authority from the PMSEC so naizvozvo kuti tisangane zvinotinetsei. Ndinozviziva kuti vakawanda vanoti dai tasangana pamarunare kana kuti pasocial media tishare zvatinofanira kunge tichionesana. Unfortunately say city of Gweru some of our councillors havatori na phone dzacho dzinoenda pama WhatsApp nokuti segweru hatina kumbotengera makancellors edu malaptops kana kuti maipads. So iyoyo move is very difficult kuti tikwanise kunge tichiita. Asi mumwe mugari amainorini mutera vati havafunge kuti kanzuru iri kurevesa panyaya iyi vachiti panguva ino iri kukurudzirwa kuti vanhu vasasangane vakawanda vamwe vanhu vari kushandisa nzira dzakasiyana siyana kuti vakwanise kuita misangano yavanenge vachifanirwa kuita.
If council was serious about reducing marets kuvanhu handisa vaingoengeja mameetings over WhatsApp, Facebook, malive chats chaiko vanhu vachitaura navo. Saka indruge shaurori yedu council haina that technology here to the extent yekuti vanomirira government approval.
Mukuru wesangano reGweru Residents and Ratepayers Association Vakonilius Lipiwe ndemumwe wevemasangano anomirira vagari ayo akaita musangano nameya nemusi wechipiri kuti vazeye nyaya yekukwidzwa kwemitero. Vaselipiwe vati vanonzwisisa zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru asi havaone chingaita kuti makanzuru atadze kuwana dzimwe nzira sekuti asangane sezvo nyaya iyi ichifanirwa kugadziriswa nekukasika.
Kanzuru kuburikidza nameya vakati tsanangurira kuti zvinonetsa iko zvino kuti vagare pasi vatibatsire kuti vakwanise kurivhesa mareti avakaita aya. Vati mushure mekunge tanzwa izvozvo ndakaona kanzuru yeBay Bridge. Kanzuru yeBay Bridge yaitoita meeting yayo takaonawo pasocial media ichiitira meeting yayo panze vakagara vachiobserva social distancing. Ende ndinovimba nekutenda kuti kanzuru yedu mushure mekunge yaona zvichemo zvedu ichaitawo saizvozvo.
Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands amai Alice Makata vati vanhu vakawanda vari kuomerwa neupenyu vakatiwo kanzuru inofanirwa kukoshesa kugadziriswa kwenyaya iyi.
Tinozviziva tese kuti vakawanda munyika muno havana mabasa pasinema vulnerable groups akaita semapensioners, chirikadzi nevanorarama nemadisabilities. Vanhu ivavo vakatonyanya kuomerwa. Hazvibatsiri kuti kanzuru ive nemarets asingakwanisike kubhadharwa nevanhu vakawanda.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vaudza Studio 7 parunhare kuti makanzuru ose ari kufanirwa kutanga azivisa hurumende kuti apiwe mvumo kana achida kuita misangano panguva ino yelockdown. Pamubvunzo wekuti bazi ravo riri kuti chii nekuchema kuri kuita vagari vakawanda vemumaguta nemumadhorobha emunyika nekuda kwekukwira kwemitero, amai Chombo vati hapana zvakawanda zvavanokwanisa kutaura panyaya iyi vachiti kudzikiswa kwemitero kungaitwa chete kana nyaya iyi yabva kudare remakurukota. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvemamiriro eupfumi nebudiriro uye vari muongorori akazvimirira vaFelix Chari vanoti makanzuro ari parumananzombe nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, asi vati hazvibatsire kuti makanzuro atare mitero isingakwanise kubhadharwa nevakawanda.
Makanzuro anofanirwa kuona kuti aita mitero inokwanisa kubhadharwa nevagari nekuti akakwidza zvakanyanya vanosangana nedambudziko rokuti vagari vakawanda vanenge vasingakwanisi kubhadhara. Kanzuru yobva yashaya mari zvachose.
Kanzuru yeguta reGweru yakakwidza mitero mwedzi wapera mushure mekunge bazi rezvekutongwa kwematunhu rapasisa bhajeti yayo yemadhora bhiriyoni rimwe chete nemazana masere emamiriyoni emadhora kana kuti $1.8 billion. Izvi zvakaita kuti mitero mizhinji ikwire nezvikamu mazana mashanu kubva muzana mimwe ichidarika. Ndakamirira Studio 7 muGweru ndini Taurai Shava.
Vanhu vanoroja vakawanda vari kutambira nemufaro danho rakatorwa nedare remakurukota ehurumende nezuro rekuti varidzi vedzimba vasadzinga maroja avo anenge akundikana kubhadhara mari dzepavagere panguva ino nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Asi danho iri ratambirwawo zvakasiyana siyana nevaridzi vedzimba. Mutori wedu enau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Danho rakatorwa nehurumende iri ratambirwa nemufaro nemamwe maroja akaita saamai Nometa Kano Kamwe avo vanogara mumusha wemabvuku muHarare.
Isusu tiri kutonzwa kufaro nezvataurwa nehurumende nekuti tanga tatopererwawo nekutiwo malandlord edaya anga asvitonetsa. Ukada kumutsanangurira kuti handina mari haanzwisise saka vaita havo.
Asi vamwe vane dzimba dzinogara maroja vakaita saamai Fiona Munyaradzi vemumusha weTafara uyo wakavakidzana nemusha wemabvuku vati vachapinda panguva yakaoma kana maroja avo akatadza kubhadhara mari yerendi.
Ndopanobvawo mari dzedu dzekudya ipapo. Iko zvino chikafu chaicho chiri kudhura saka muroja wangu akasabhadhara mari yerendi. Mari yekutenga chikafu ndoiwanepi nekuti nini handisikuendo ndo basa. Apana kwa ndino shanda.
Mutunga miru weshitungu za Residence Trust, Muzware Alice Kuvea, vatuonya iripaviri, nekudaro urumende ya ifandra kutanga ya taura ni mapoka kawanda, isati ya taura dano iri.
Tosha ya kuti anambu ya anasekuru alizwe zimbano raramasi. Chitarso kudivi, re maloja, maloja majinji, wanu wae wanorarama, nekutengesa, muna mshitungu za muna industry. Saka kwa tiri zinu zakao mazikuru, kuti wanu wakwanse kwanu kwa chitambi, wanu wawane kunyangwe mariacho. Dae urumende ya kwanisa, ya yapo COVID relief funds kuma loja. So that mari wanu kwanza kupoka na wotauri na naoni malendo zoa poka na chibimbu chekutuwa one kurarama.
Chigaro wesanga noronomira wa garve kukadoma, rekadoma Progressive Residents Association, wawu betibata na emrambiwa, watu ozo etuwa na urumende izri, jieta kutivarizwe zimba, vata zegutere la zimba zavo.
Minisipara tinu damari, lendo wekakia wana kupi mari, iya sinuwa puho ni maloja, ni uti anto kutaputza mari papu isa huku. Saka hapa, pari triki, ii Rob Paul to pay Peter, haite nyaya kadai. Kana wati hajitia badarwe nema landlords wa municipality haina chaino wana hapo zine ziri nani nukuti landlord ana kwa ano senza mloja ana kwa ano senza saka kuwa na mara pandiani hapana tesa atina.
Mutunga miriwe Harare Residence Trust wa Precious Shumba vati urumende nofandro kuona zwainga ite sezo iri iyo inotora mitero kuitra kuti irerutire varidzive zimbapa mwene maroja.
Urumende ya ifanir kwa kunge iriyo irikuendeza mari kuma kanzuru muzimbabwe wachii wabatsira kurerutsira wane zimbane wanoloja nekuti parizvino wanhu wose panguwa ye lockdown tarisiro ndeye kuti hapana arikuita mari.
Studio 7 anaokwanisa kunzwa kumunyori mbazira zvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo asi mashoko avakaisa patwitter nemusi wechipiri vamangwana vakati dare remakurukota rakange ratora danho iri senzira yekuona kuti hapana munhu anoomerwa zvakanyanya neupenyu panguva iyo nyika iri kurwisana necovid-19 uye pasina ari kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende yeBritain inonzi yakazivisa kuti ichabhadhara mari inoita zviuru 56 zvemapaunzi kumhuri dzavana mukoti nevamwe vari muboka rezveutano vari kushaya vari pamabasa zvichikonzerwa necovid-19. Izvi zvinonzi zvakaziviswa svondo rino negurukota rezveutano vaMatt Hancock ava vakati hurumende ine chikwereti chikuru kuvanhu ava nekuzvipira kwavo kushanda munguva yakaoma kudai. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshanda muboka rezveutano muBritain zvaurayiwa necovid-19 izvo zvinonzi nenyanzvi mune dzenyaya dzeutano zvinogona kunge zvichizoenda kure sezvo vanhu ava vachigona kunge vakatapurirawo hama dzavo chirwere ichi. Mumwe chiremba anoshanda ari kuEngland kwakare Dr. Simba Mavaza vanoti vana veZimbabwe vakawanda vari kufa nekuti vanogona kunge vakashanda mune varwere vane coronavirus vasina zvinovadzivirira. Dr. Mavaza vanoti kunyanga hazvo mhuri yakasara ichipiwa mari iyi, mari iyi haizofii yakadzosa baba kana amai vemba vanenge vashaya ava. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu wevanhu vari kushaika vari zvizvarwa zvekuZimbabwe vanoshanda mumapoka eutano uri kutikatyamadza kazhinji nekuti tikatarisa fika yavapo tavapa 34 vana mukoti vana chiremba vakashaya. Apa hatisi kuverenga vatingati makeyaras kana makeyekas havasi pandisi yatataura iyi so vanoga kunge vachipfuura ipapapa. Izvi zvinokonzerwa kunyanya nekuti vana vedu vanobva kuZimbabwe vazhinji vacho tikanyasa dzimba dziri muno muEngland dzevanhu vekuZimbabwe hauwane imba inenge isina mukoti kana kuti ekeara. Saka vazhinji tinangoti 95% of our population vanosenza in the health industry. Saka kana vachinge vafa sebafira vari kuita kachinji kachota zvinoratidza kuti we have a higher number of Zimbabweans in that field.
Tishitarisa iyo mari iri kupiwa ne hurumende ye Britain £60,000. Imari ya mungati inobatsira zvakadi kumhuri inenge yasiyiwa nemushakabvu.
I think £60,000 iri kupiwa ne hurumende it will go a long way. Inobatsira zvikuru mhuri inowana pekutangira. Plus ngati tondere kuti £60,000 handiyo yega mari yavari kuwana. Vane mari dzavo dze life insurance, my pension is a good answer, a number of things. Mari doesn't know where at no problem. So that at the end of the day, 60,000 it's a bonus, you know it's there. But I must be quick to say it is not enough. The akuna amount of money you know tenda upenyu wemunhu. Haidzorere upenyu, haidzorere family payanga iri. And avatore 60,000 vakaituma sababa oro samai. But inongoriwo nyaradzo kungochema na ichema yabudiswa nehurumende.
Chii chinoita kuti zvicharo zveZimbabwe zvitadze kuramba kuenda kunoshanda kana zvichiona kuti hazvina kuchengetedzeka?
Kazhinji vanhu vanotyira uro yekunyara vanenge vachitya kuramba. Kazhinji manesi kana kuti manamukoti vanenge vaenda nedziya dzinonzi nhumwa kana kuti maagents. Saka vaya vanenge vakutumira kuti uende kubasa vanotarisa kuti uchasenza. Dzimweni dzenguva unenge watoudzwa kunzi basa iri kune vanhu vevakadai vakadai. Asi osvika dzinhumbi dzebasa dzisiku it is a risk. Saka kazhinji vanhu vanotya kuramba nekuita kwemari nekuita kwezvimwe zvinovasundira kuti varambe vachiita basa.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Simba Mavaza, vachitaura vari parunhare kuNorthamptonshire kuEngland neStudio 7.
Ateereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchisitumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Vanhu vatanga kupinda muguta uku vamwe vachiti vachiri kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto. Kunyange hazvo dare repamusoro rakati mapurisa nemasoja afanikwe kutyora kodzero dzevanhu. Vanochengetedza runyararo vanonziwe nevamwe vari kuratidza kuti havana ruzivo rwakakwana pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo vanhu vachifanira kufamba netsamba kuti vadarike pane mapurisa nemauto. Vamwe vanonzi vave kuguma vobhadhara chioko muhomwe zvopa kuti vanhu vazare muguta reHarare ipo paine kurudzire yekuti vanhu vagare mudzimba. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vaudza vatori venhau nhasi kuti vanhu vanofanirwa kumhangara mapurisa anoda kupiwa chioko muhomwe. Vakazembe vatiwo patori nevamwe vakasungirwa nyaya yekutambira chioko muhomwe. Uwandu wevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira zvakanyanya kubva zvanzi vanhu vagare mudzimba kuitira kuti nyika inzi yakwanisa kudzikisa ukasha hwechirwere ichi. World Health Organization inoti nyika inofanirwa kupedza mavhiki maviri pasina munhu abatwa nechirwere ichi kuitira kuti lockdown ibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvematunhu mubato reMDC Wakifo Tlachuwayo, uye Gweta vari nhengo yeZANU PF vatinomudai Chechinyoka vatanga nekuti mapurisa nemauto munogona kunge muine dzimwe nhini asi vanhu vafanira kushora vose.
It's also necessary for us vanhu to start create a situation anokonzera kupave ne necessary use to stop people from violating lockdown. Kana vanhu takanzi ngatimire mufete wedu takadai takamira takadai, it is very easy. Musi uno takaona temba muiso achizviita one person achizviita kunotonoka and people vakamira mutsara wavo maybe unogona kuti 100 meters 200 hazvina basa as long as you will go there. Zvo zvigoro zvatajaira zvokupushanga zvokudini zvakapera. Chigwere ichi chauya chikatiudza kuti tofanira kuita zvinhu zviri odhari. The only problem ndeyekuti izvo tine vanhu vanoda kuti vaite take advantage yesituation yakadai baba manya vachikangama kuti we need as a community to take responsibility for our actions, for the health of ourselves, our families, and the nation. There is no reason you wouldn't appreciate Ashongana 14 patriotic book. There is no reason to be in the Garay Mutsimba. Stay home, stay alive. In a Sunday morning, police say, Fanok down in and sat because I have not left my house.
Todzoka kwamurova shasho murikuona sei kubatwa kuri kuitwa nyaya yelockdown nevanochengetedza mutemo
izvi toda kupa kukurudzira kuvanhu nekuti zvinoziva kuti zvinhu zvakaomesesa vanhu vedu vemuno muZimbabwe ndanga vachinoka zvavo vanonga vari mumba nekuti zvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinenge zvakakwana tinotarisa kuti tinosasa munhu anorarama nekubata saabata nhasi ndechaanodya munoona mayouth edu muZimbabwe mazhinji mahwindi vanonga vakamirira kuti mota yauya omhanyira opuwa kamari zvaabata zvairo nochanodya zvairo saka tiri kusangana nedambudziko renzara so vanhu vedu mukaona vachibuda inyaya yenzara yehupfu hakuna hupfu munyika hupfu huriko hunonga huchitorwa nevanotora vachizotengesera vanhu vane mari pamusoro heno ivo vanochengetedza runyarara wemapurisa vagadzirisa ipapo asi tiri kuona vamwe vacho vari kunge vari moo mumaskims akadaro ekuti zvinhu zvisanyatsofamba zvakanaka tichembo muno vanhu vairohwa zvisiri kuita nemasoja asi vari kutadza kuisa odha mukutengwa kwemilimi vari kutadza kuisa odha kuti vanhu vese vakwanisa kutenga milimi
wai
ndozvinhu zviri kunoita inditaura zvinhu zviri kutoitika
toti regai titi vachinyoka vapinde ipapo
why do we need kuiswa muodha namasoja why can't we say tasuka pa okay toga toti ngatimirei muline why do we need masoja or mapurisa kuti vaise order we are talking about grown ups not vana vaduku why do we always have to politicize everything ngatimirei nezat responsibility for ourselves
vashachwa yukandaire kupedzisira poitwa sei ipapo kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri
tinodzoka panyaya yedu yatakagara tichitaura kuti mapurisa kana mauniform forces vanofanira kudzidziswa nyaya dzemahuman rights vanofanira kupuhwa zvidzidzo zvakati simbei kuti varambe vane mwoyo kuremekedza upenyu hwemunhu ndosaka izvizvo tichioita dambudziko rakadai nekuti hatina kuisa culture muvanhu vedu vanoita zvekuchengetedza runyararo yekuremekedza muchinonzi munhu ndosaka vachiona munhu sebepa vachiona munhu kana sesaga vachitora vachikwendera marori vachirova vachitsika nebhutsu dzavo dzedze dzinorwadza inyaya kusava nedzidziso nekuramba vachiyeuchidzwa basa ravo kuti rinofanira kuti riremekedze konzero dzakadaro
avanga vari mutevedzeri wemunyori wezvematunhu muMDC vaClifford Tshachiwayo vachitaura vari parunhare kuChipinge manzwawo zvakare kubva kuGweta uye vari nhengo yeZANU PF vatinomudai Shechinyoka vachitaura vari parunhare muHarare muhuri kuri yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vevanhu vakachengetedzwa kuBulawayo vanoti havasi kufara kuti vari kuramba vakaiswa muquarantine ivo mazuva avo apera. Vanhu ava vanoti hurumende haisi kuvaudza kuti vachanzi vaende kudzimba dzavo riini. Mumwe wevanhu ava akabva kuBotswana musi wa7 kubvumbi uyo asina kuda kudomwa nezita rake anoti hurumende iri kuvabata nekunze kweruoko.
Isu tichibva Plumtree takabva musi wa7 tichiuya kuno kuquarantine kuBulawayo. Tasvika kuBulawayo isusu takasvika musi wa12 paquarantine. Saka madays edu isusu akapera nezuro kuti tipedzise quarantine yedu 21 days yaitaura. So far saka kunobvunza kuti isusu tichaendawo rini zvozvatauda kuroverwa apa chikafu chacho hakusisina chakutonetsa panapa tiri panapa. Saka handizivi kuti mhosva yacho toitawo sei. Tikurambidzwa kubvunza kuti tiri kuenda rini nemapurisa nemasoja. Apa vanopinda nedoro kuti muno achida kutirova vachitengesa doro amende vada kuti tiite bhizinesi rekuti titenge doro ravo kana tivada kuti tiitese isu tauda kuenda kumba kwedu kwataka kuno kuZimbabwe kwatakauya kuno kutapedza quarantine takatestwa hatisi kuudzwa kunzi toenda rini vakangonyarara.
Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana Vati hurumende yakamirira kuona zvakabuda muongororo yekuti vanhu ava vane COVID-19 here kana kuti kwete. Mamangwana vati vanhu ava vanotarisirwa kuenda kumisha yavo munguva pfupi inotevera.
Ma test edari kutora nguva yakareba kupfuura patenge takatarisira. Saka vanhu vanotestwa nezuva rechi 21 pane vaitanga kubva vaigara 21 days. Saka mukatestwa nezuva rechi 21, saka dzimwe nguvani panotora mazuva anogona kuita maviri, atingati 48 hours kuti maresults abude nekuti malaboratory edu anowandirwa. Saka nekudaro vanhu vanenge vakambirira maresults vanozogara nguva inopfuura mazuva anga achifanira kugara. Kana vanga vachifanira kugara 8 days, dzimwe nguva vanozogara kunana 10, 11 nekumhaka yekuti masambo ePCR anenge aendako akawanda. And each PCR run inotora kuma 5 hours and ezvinezvi nekuda kwemanhamba ati kutesta akawanda ndo zvinozosaka kuti vamwe vanhu vagarise kupfuura mazuva anga achifanira kugara. Ndinotenda kuti mashandisa kweshoko rokuti kuchengetedzwa havanyanyo manikidzwa zvavo, but ivose vanhu vane mwoyo wakanaka wokuti vasanopomera vamwe, vanoda kuziva mamiriro avanenge vakaita, vanomirirawo maresults iwayo. Asi tinotarisira kuti ivo vamataura vari kubruwaya ava vari kupolytechnic nekuunited college vanonge vaenda kumba mazuva nemuchinguvana chiri kutevera, nekuti chavakangomirira ndiwo maresults avo ematest.
Ava vanga variri munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva kuti timonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Gloves iwaya nema maski nema sanitizer muri kuzviwana here?
Kuno kuFlorida kwandogara kunogara vanhu musha wavanhu achena, saka kuzviwana kwacho kuri hadzi. But inini hamukwandinogara inini ndinosponzwa nevarungu, saka vanombotipota vachitibatsira. Saka tinototi magloves andakamboshandisa last week totoachengetedza tichitongoshandisa iwaya.
Asi muna ageza here?
Ndinotodzidziswa kuti uchitongopinda pagedhi usati wapinda mumba mako wototanga kusanitiza kusupureya grocery rawabva naro first and then wobvisa maglass wawacha wawananika pasingarovidzwa zvavo pasipaini kamhepo pekuti angooma. Nyaya yemamaski, mamaski atiushandisa kunoku isusu ndeyaya yekutoti kana watoshandisa wanzi wautorasa mudustbin.
Hamusati manyaya yekusonwa?
Hatisati taanawo kunoku.
Makatarisa mararamiro amuri kuita kumusha, muri kukwanisa here kuchengeta mhuri uyezve panguva inoyi yelockdown zvii zvamuri kutarisana nazvo?
Panguva ino yelockdown zvii zvakatotiumira, because kumusha kuchengeta mhuri kuri kuoma, because kuti uende kunotumbira mari yacho, let's say for example tajaira kutumbira mari dzedu kunana Shoprite kana kunana Pick n Pay kuti uende ukwire taxi, because zvakaanangwa kunzi kana uchitokwira taxi unofanira kuine mask. Saka zviri kutotiomera kuti hama dzedu dziri kumamisha dzinozvii dzinofane nzara mari tinayo muhomwe.
Inini ndiri Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus takanyanya kunangana nevanhukadzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda bakuvi VOA Ndebele.